Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey Nomi soroye nhau dzedu dzanhasi chitatu gunyana 26/2018. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa votarisirwa kutaura kekutanga nhasi semutungamiri wenyika kumusangano mukuru weUnited Nations General Assembly kuNew York. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica Vade Wamavhinga vanoti vamunangagwa vanofanirwa kushandisa mukana wekutaura kuUnited Nations kuratidza kuti mutungamiri wenyika anoremekedza kodzero dzevanhu vose uye anoda kushamwaridzana nenyika dzepasi rose. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvopa pfungwa dzazvo pazvinhu zvinofanirwa kuitwa nehurumende yavamunangagwa kuitira kuti ibude mumatope airi. Makurukota mazhinji ehurumende anotadza kuenda kuparamende sezvaiitika munguva yavaRobert Mugabe. Madzimai anotengesa zvinhu mumigwagwa kumasvingo onyunyuta nemabatirwo avari kuitwa nemapurisa ayo anonzi ari kuvabata zvisina kururama. Murayiridzi wechikwata chemaWarriors Sande Chidzambwa nhasi adoma chikwata chake chemitambo miviri yeAfrica Cup of Nations neDemocratic Republic of Congo. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika kuUnited Nations General Assembly uko vamunangagwa vachataura nhasi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 kilohertz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.